vachiparura chirongwa ichi pamahofisi ekanzu mudhorobha nhasi mukuru mubazi rinoona nezvemari mukanzuru vadanston jori vati mubhajeti ravo vanotarisira kuvaka chipatara chezvirwere zvinotapuriranwa sedanho rokugadzirira matenda ezvirwere akaita secovid-19 cholera pamwe netb
bhajeti redu in total 17 million united states dollars and maprojekti makuru atiri kutarisira kuita mugore ra2024 iwater augmentation project then tine alternative power supply yemagetsi kuwater augmentation patiri kufungidzira kuti tingaita solar system then we are also looking at the construction of chipatara chezvirwere zvinotapurirana because covid-19 yakatidzidzisa kuti facility iyoyo inodiwa muguta redu remasvingo seprovincial capital uye seguta riri kukura
vadhori vati kanzuru ichaisa mari inosvika zviuru mazana matatu zvemadhora ekuamerica kana kuti US 300,000 pachikamu chekutanga kuvaka chipatara ichi sezvo vanhu mudhorobha vaifamba kuenda kuHarare kunorapa pachipatara chekanzuri yebetis infectious hospital vati zvimwe zvirongwa zvikuru zvavachaita kuisa mari inosvika mamiriyoni matanhatu emadhora ekuamerica mukutanga chirongwa chekuvandidza mishina inopomba mvura nekuchenesa kuti dambudziko rekushayikwa kwemvura ripere vachipawo pfungwa dzavo pamusangano uyu vagraham hugh vanga vachimirira vemabhizimusi vati kanzuri inofanira kuisa mari yakawanda mukutakurwa kwemarara
refuse along all our roads in industrial sites and in the residential areas
nari mugwagwa nemaindastiri inofanira kubviswa kanzuri vachaga vashandi vanofamba vachitsvaira nekusenga marara iwayo vachinaisa mumabhini ini kana vapedza mapepa iwayo nemapurastiki acho vanomapisa votsvaga kana kuti votsvaga mota yekuti vanozotakurisa vondomapisa kunongopisirwa marara ese kumadhodha bhini
kanzuru yati inotarisira kuti vagari vatange kubhadhara mari dzemitero yemvura nemari yekunze nezvikamu makumi mana kubva muzana kana kuti 40% mwedzi wega wega vozopedzisa zvimwe zvikamu makumi matanhatu 60% nemari yemunyika vamwe vagari vakaita savatrust manyasa vanyunyutawo mushure mekunzwa izvi uye kuti kanzuri inoda kukwidza mitero yemvura kubva pamari inosvika makumi maviri nezvitanhatu 26 us dollars kusvika pamakumi matatu emadhora kana kuti 30 united states dollars vachiti vari kunetseka kuwana mari iyi
isu zviri kuitwa nekanzuro zvokukwidza mutero yemvura kana mutengo yemvura hatiwirirani nazvo uye zvokuti chimwe chikamu chemari chibhadhura nemari yekunze then chimwe chikamu chobhadhura nemari yemuno hatiwirirani nazvo nokuti isu hatisi kupiwa mari yekunze tiri kupiwa mari yemuno
vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano rinomirira vagari remasvingo united residents and taxpayers alliance kana kuti mura muzvare nyaradze mutande vati zvakanaka kuita misangano iyi asi kanzuru iri kukokerera misangano iyi nechimbi chimbi isina kupa vagari nguva yekugadzirira
asiwo tinomuta kuti dai zvaikwanisika vaitiudza nekutizivisa nezvemisangano iyi pachine nguva nekuti ndofunga mararamiro anoita vazhinji vedu vemuno mumasvingo vanomaona vakawanda vacho ndevekubata-bata mubati yemaoko vamwe vachona ndivo vanoenda kumabasa reformal saka vakatizivisawo nezvemisangano iyi pane nguva zvinopawo vanhu nguva yekugadzirira nekuronga kuti mazuva avo mumafambisa sei nemabasa avo kuti vakwanise kuatenda misangano iyi
asi munyori wekanzuri yemasvingo vaedward mukaratirwa vati nekuda kweumhizha neumhetura mukufambiswa kwemashoko vanoona achikurumidza kusvika kuvanhu
akazviisa pamasocial groups akati wandei anosanganisira masocial groups ecouncil anosanganisira masocial groups mamwe evagari vanhu vazhinji vava kushandisa maplatforms iwayo kuita zvinhu zvakawanda uye kuita misangano saka tine tarisiro yokuti nokuita kwatakaita ikoko takakwanisa kuita reach out kumaresidents akati wandei
vamukatirwa vati misangano yatanga nhasi ndeyemasangano akakosha uye vachapinda mumawadhi ose gumi edhorobha remasvingo vachinzwa pfungwa dzevanhu kwesvondo rose ndakamirira studio 7 mumasvingo ndini godfrey mutimba